tapi chirongwa changu gachamukuzama kuti tingafundise sei vanhu vatema vanhu venyika tingazvikoshesa zvakaita sei tingatsvage zvinhu zvokuita zvoremekedza unhu hwedu zvoremekedza chivanhu chedu zvoremekedza michero yedu chikafu chedu zvose zvose saka ndochanza hangu ice cream kana kuti chihwisi chando kungotekenyedza vanhu asi kana wanakirwa neice cream tinobva takubatanei nerufundo nedzidzo
tiri kuzwa kuti muri kugadzira iyo ice cream iyi muchishandisa michero yedu yechivanhu muri kuzvifambisa sei
apo ndopakatopusa manje baba hapana baza apa nekuti tinofunga kuti michero daishane zvakafana nemimwe michero kaiya zvechirungu kuti kana uine mazhanje unofanira kungoti ari mazhanje chete aiwa ba kana uda kubika nemazhanje bika nemazhanje kana uchida kuita juice kana uchida kuita mukaka waisa flavor yemazhanje kana uchida ice cream why not saka ndinotanga wafunga kuti chivinhu chatida kubika nacho ichi chakaita sei chine acid here kana kuti chine strong flavor chine mild flavor like tsvanzva inovava chaizvo chaizvo kasi ndinoza ndinoshandisa mbichana nembichana asi mazhanje haana ukasha saka ndinoshandisa hako akati jawe mbichana also saka pakubika ice cream ndopakatopusa pane zvese zvandinoita kubika ice cream ndochakatonyatsopusa sereke manje tinofunga kuti zvinongokwaniswa nevarungu chete
saka imi makazvidzidzira kupi zvekubika ice cream muchishandisa michero iyi
ndakazvifundisa ndoga ndakangoenda paintaneti ndikati ko ice cream inobikwa sei ndikaona pi 1 2 3 4 5 semunhu akatsa molecular biology ka kubva kuUCT kuti undergraduate ku PhD ndakaita molecular biology saka kubika hazvina kumbosiyana nekuita scientific experiment saka ndakangoona kuti hapana chinonetsa pa step 1 isaichi step 2 isaichi pechi 3 isaichi pechishanu pechitanhatu isaichi ichocho zvachopera saka once wangohwisisa kuti zvinofamba sei hapana zvinonyanya kunetsa hazvo
saka zvigadzirwa zvenyu zviri kutambirwa sei nevanhu imo muCape Town
zviri kutambirwa kazhinji kacho ka zvinotambirwa zvakanaka sereke vanhu vanenge vachifara vamwe vanopinda vachiseka kuti mukuita sei panapa mavakubika esrin yemasau kana kude suf inga munodenda sereke asi munhu akaza kuti aravire manje aona kuti kunaka kwacho inenge tsuvhu chaiva but pamusoro pazvo ka yanenge yasanduka ane imwe kadifferent property orora munhu akubva akufona kuma kuti kuno ti kudya ice cream yesuvhu wakabwui dyira asi ambopinda achishora achiseke then vamwe vanopindo vatotumwa nevamwe kuti enda uku kuobservatory kunakuti unodya ice cream yekuzimbabwe kandi yekumalawi kana yekuzambia kana yekuti yekuganda kune mupinda ari kubika zvakadai 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 saka vanenge vatofamba nechinangu vada kuti vazofara newe and then pamwe nepamwe unozomona vamwewo vane ushori hwavo vada kuti vanongo achiseka chete kanda vatombopinde muchitoro but kazhinji kacho vanhu vachifara
imi muri chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mune tarisiro here yekunge muchiita bhizinesi iri kumusha kuzimbabwe
chiripo apakabva chinhu 1 pamusoro pezvose chandakatarisira hangu inini kuti tingashanda sei sevana veafrica yose kuita zvokuti ndinobva kuzimbabwe uyu anobva kusouth africa anobva kupi saka chinangwa changu handi chekuti ndichazoda kudzoka kumusha kana ndichazoda kudai chinangwa changu ndechekuti munhu wese anonzi munhu wenyika munhu wangu nyangwe ndikashandira kucape town ndikashandira kuharare kubulawayo kuzvishavane kana kunairobi handicho chinangwa changu chikuru chinangwa changu chikuru ndechekuti munhu wese mutema anoziva kuti upenyu hwake hune value ndopane chinangwa saka kudzoka kumusha handiyo focus yangu pazviri zveso but zvandikuda ukandibvunzewo unogara kumusha ndinozviita seizviziso ndobvanda kutokufundisa wonovhuro rako business
kunze kwekugadzira iyo ice cream mune zvimwe here zvamunogadzira vaguzha
ndine zvakawanda zvandinogadzira asi ndinozvigadzira pandinenge ndichida kuzvigadzira ice cream ndoega ndogadzira regularly dzimwe nguva ndinogadzira mapudding nezviyo dzimwe nguva ndinogadzira tumadrink nemichero yemusango dzimwe nguva ndinogadzira sipo nemishonga yemusango tinomboita art as well ndikaita mapaintings anotaura nyaya dzedu dzechinyakare ngano zvedu dzakudharadhara kuti musika vanhu ndiani tikaenda kunigeria anonzi olodumare ndiani tikatara zvenjuzu tikatara zvevheneka tsvimborume zvezuva zvenyeredzi zvose 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 zvinoda kutaura kuti nyaya yachoka ndeyekungokutaura nyaya dzehunhu kana tikatarisa pachikafu tikatarisa pangano tikatarisa pamari nyaya yekuti tingati tine zimbabwen dollar asi taishandisa mari yainzi ndoro kudhara dhara hatingakwanisa kuchinjere chinhu chekunzi dollar icho chicho ndoo ndeimwe example saka zvandida kuedza ipapa apa zvakawanda
tirikunzwa vamwe vari kugara nekushanda muSouth Africa vari kuchema kuti vari kusangana nematambudziko ekudzingwa kana kurambidzwa kushanda munyika iyi. Imi mune matambudziko here amuri kusangana nawo?
Kuno kwangu ndakaya kudhara chokwadi, ndakaya kudhara 2005. Saka dambudziko remapepa iroro handina hangu dambudziko iroro. Asi chauraya munhu wangu chandiuraya inini, saka ndinoinzwa nyaya yose reke ndinonhwadza moyo.
Business renyu vanoda kuuya vachishanyira rinowanika papi?
Kana tida kuuya kwenyu chaiko chaiko, number 76 Lower Main Road, Mob 7, Cape Town. Asi kana usingakwanisa kuuya, unoenda pa internet ukatsvaka tapitapi.co.za kana kuti pa Instagram _tapi_tapi munotowana ikoko. Ndokune nyaya mukapinda mu Instagram munotowana vhangeri rangu ndinotengese ikoko. Ndokune nyaya chaiyo, ndokune basa chaiyo chaiyo.
Iro zita rekuti tapitapi rakasvika sei pakuvera kushandiswa pabusiness?
Ndaitofunga ndingirikini napitapi sanjem ne tapitapi kutapira ya sekuru Oliver. Ndokwa zvakabva ikoko.